Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, chikunguru 5, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kuno pa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suva vakidzani.
Mumwe mudzimai ane makore 21 okuberekwa oshaya nechirwere checoronavirus muHarare, mumwe chiremba achiyambira kuti kubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere ichi kuSouth Africa richava dambudziko guru kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo paFacebook.
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco.
Hurumende inoti yave kuda kumutsazve kambani yeZisco iyo yave nemakore akawanda yakavharwa. Hii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe mudzimai wemuHarare ane makore 21 okuberekwa akashaya nekuda kwechirwere checovid-19. Mudzimai uyu anonzi ainge asina nhoroondo yekumbofamba kunze kwenyika, zvinonzi navana chiremba zvinogona kureva kuti chirwere ichi chiri kutenderera munharaunda vanhu vasingazvizive. Kushaya kwemudzimai uyu kunoreva kuti pave nevanhu vasere vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwirawo kusvika pamazana 600 nemasere kana kuti 698. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu 93 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 55 kana kuti 55 vakabva kuSouth Africa, 3 kuBotswana, vamwe 3 kuMozambique, 2 kuAmerica, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe vasere vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika, 2 vavo ndivo chete vanozivikanwa kuti vakachiwana sei, asi pave kuongororwa kuti vamwe 6 vakachitapurirwawo sei. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika kusvika pari zvino vasvikazana nemakumi 71 kana kuti 181. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru 90 kana kuti 78,000. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuyawo apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezvekuramwa basa kwevashandi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti nekukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa, uko kune vanhu vanodarika zviuru zana zvine makumi masere nemasere kana kuti 188,000 vabatwa nechirwere ichi, uye kuinewo vanhu vanodarika zviuru zvitatu vashaya, kunogona kukonzera dambudziko kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Munatsi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kuno pa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suva vakidzani. Mukatarisa kuti kukwira kwazoita manhamba emuZimbabwe mazhinji, vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa, uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekuno tenga nekutengesa zvinhu zvibva ku South Africa.
Zvino ne mamiriro aita zvino zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi, vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo, pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere, uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei, zvave kutoita worse, ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya, chine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose, uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasari vare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers, nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatotirebei chinotevera.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuBritain vari parunare kuBritain kwakare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 463,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru gumi nerimwe zvine makumi masere nematanhatu kana kuti 11,086 vapora vachidarika zviuru mazana maviri zvine makumi maviri kana kuti 222,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu nechimwe chete kana kuti 531,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo pamadande mutande akasiyana-siyana kana kuti e-rally. Akaandike kutanga mutungamiri webato munyika achiita musangano padande mutande nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus munyika nepasi rose. VaChamisa vati matambudziko akasangana nenyika ave kuda kubatana uye kuti paitwe komiti inombofanira kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa.
Isu strictly chekuti pamunyika muno a 3-step solution yatingati problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Strictly a problem yemunyika muno governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosvetekedza zvunhu toita mubatira pamwe toisa macomprehensive reform nyika yaenda mberi. Then towirirana kuti akuita free and fair election. But ma free and fair elections iwo anofanira kuva ne a post election free election pact yokuti vanhu vanenge vaenda kumaelection vanofanira kuzati tapedza maelections tichamira sei kuti hatifanira tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as a stakeholder. Zanu FDC, come and unite to build your country. We can't be a country with our politics every time. Slogan this, slogan that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans anenge ari for the industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technologies. Making sure Zimbabwe is a hub of development. The hub of infrastructure in the region. The hub of development on the continent. That's where we must go. So that's the Kabazambu, Kabazambu, Parodi Wabu make a crucial decision. It's not true, this is a unifying moment. Nagato Cheta, Tim, Irkushanda, Makomiti Zata, and Akore Ska, Kuandu Za, Van Zimbabwe, Nirai, Kuzwaka, Nakari Zapito, Wamanda, Nakari, Namsas, Osiya, Pasaraka, Kukai.
Mukuita izvi vachamisa vatiwo vachabatana nevose vanenge vachiratidza kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo nyaya yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzedare reparamende, Senate nekanzuru nebato reMDCT riri kufanotungamirwa naDr. Thokozani Khupe. Asi vachipindura panyaya yekuti paitwe Transitional Authority, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati izvi hazvisi kuzoitika.
Hatiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo rwemunyika yeZimbabwe. Ndiye munokumbira kuti tida kuita Transitional Authority. Chii chinonzi Transitional Authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vano vemuZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vane umwe vanofungira vouya naivo mucheta murini, isteyo takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Vachipindurawo panyaya yekuti bato ravo riri kutsigirwa neZANU-PF mukudzinga nhengo dzeMDC Alliance, mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vati ichi hachisi chokwadi.
Chokwadi nderekuti makanzura nemaMPs akadzingwa ana kudzingwa naDr. Khupe. Akadzingwa nepati musangano nekuti musangano ndiwo wakava recommenda. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. Zvatirikuita tirikugadzirisa musangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment, saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchingati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment.
Mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yatangazve humwe urongwa hwekutsvaga vekushanda navo kukambani yeZisco Steel iyo yave nemakore yakavharwa ichitadzawo kubhadhara vashandi vayo. Zisco yakambonyorerana chibvumirano nekambani yeESA yekuIndia asi hapana chakabuda. Kusashanda kwekambani iyi kuri kupawo kuti dhorobha reRedcliffe kuKwekwe rairaramiswa nekambani iyi kubva kumakore ekuma1950 riite sedongo chairo. Asi vhiki rapera Dr. Nzenza vakagadza bhodhi idzva kuti riedze kumutsiridza kambani iyi. Kugadzwa kwebhodhi idzva kwakaonawo vainge vakafanobata chigaro chasachigaro webhodhi racho muzvinafundo Gift Mugano vachisiya basa nekusawirirana nemamwe makurukota ehurumende. Asi mutsamba kuvatori venhau Dr. Nzenza vakatenda muzvinafundo Mugano nebasa ravakati vakabata. Mukuzeya nezvekumutsiridza Zisco Steel tabata Dr. Nzenza.
Kambani yeZisco Steel kubva kare kare yakanga iri kambani hombe inogadzira simbi. Waiti ukataura kuti simbi waimba wataura kuti Zisco Steel. Yakanga ichipa vanhu mabasa vanosvika kuma3000. Asi patakazosvika muna2008 nyaya yemagetsi yakanetsa nezvimwewo zvakangokanganisa zvikakonzeresa kuti kambani iyi ivharwe, rakave dambudziko hombe munyika muno. Saka vamunangaudzwa president vedu vakataura kuti ngatisimudzei Zisco Steel imuke kutopfuura zvayaive.
Saka zvi zvamuri kuita kumutsiridza kambani?
Paurongwa hwedu chekutangisa tatanga nekutsvaga nhengo dzinonzi board. Board iri tingati ndo vana mazvikokota vanoshanda pamwe chete namaneja mukuru. Saka maneja mukuru watasarudza anonzi Dr. Karonga. anove iye mazvikokota wenyaya dzemining engineering. Saka ndo vachatungamirira muchidimbu chiri kutevera vanenge vachitungamirira kusimuka kweZisco.
Asika kumutsiridza Zisco kunoda mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora, Dr. Nzenza, muchaita sei kuti muwane mari?
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco. Ndine vimbo yakakurisisa kuti Zisco Steel ichasimuka igodzokera payaive huye igopfuurazve payaive, vanhu vagowana mabasa.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabatawo avo vaimbenge vakabata chigaro chasachigaro weboard reZisco Steel muzvinafundo mugano.
Ichokwadi kuti ndaresigna kubva paboard reZisco sachairman and saboard member. Nenhawe kutanga tine makakatano aitaita nemaministers ari muhurumende angaichiti uri kutaura zviri kushoropodza mapolicies ehurumende, saka unofanirwa kuti utaure zvinosapota kana kutonyarara zvachose. Saka nekuona kwangu nebasa ratinoita kubatsira hurumende kuti iite mapolisi akanaka, ndakaona zvisingakodzeri, zvisingabatsiri nyika kuti titore chidanho chekuva muboard wobva watovhara muromo zvachose.
Ko sei musina kutenda kuti munyarare?
Nekuti policy making cycle inoitwa munyika inoda kuti vanhu vafambe nayo vachinzvera, vachipa mazano akasiyana siyana kuita kuti tebure nechinhu chakati mbi. Saka hakuna nyika inobuda nepolisi yakanaka isingataurwi pajekerere kuti inoita here, kana isingaiti seisingaiti nemasuggestions acho anoda kuiswa in the place kuti vehurumende vazvitambire.
Ko panoita matambudziko ei izvozvo zvikasaita?
Zvikasadaro tatopinda musango. Saka inini ndakasarudza kuti regai ndisiye zvo board member, nekuti hazvina higher calling. Zvine higher calling ndezvekutobatsira nyika, nekuti tiri matambudziko akanyanya. Saka hatingasiviri zuro rutakadzidza kuchikoro rucherera nemvura, nenhau yekuda kugara pachigaro cheuchairman nekuda kuita comply nema demands ema ministers iwaya. Saka ndo saka ndatora danho rekuresigna, nekuti zvinoda kuti tiende mberi senyika. Chimwe ndechekuti constitution yeZimbabwe yakaiswa kujeka kuti munhu ane freedom of expression and kunyangwe even transitional stabilization program inozvitaura izvozvo kuti tinoda kuti vanhu vasunguke kutaura paite madivergent views kuti nyika ibudirire. Saka hatikwanisi kuzonyarara, ndo saka ndasiya.
Muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZoro Maneru vakapemberera zuva rekuwana kwenyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain pasi pedingindira ranga rakanangana nekuremekedza mabasa anoitwa nenyika yavo kana kuti salute to America. Mumashoko avo vaTrump vakashora zvikuru vanopikisa avo vanoti vave kuda kukanganisa nhoroondo yeAmerica. Mashoko aya anoteera kuputswa kwezviumbwa zvakasiyana siyana zvinonzi zvinopembedza vanhu vaisa vatema muutapwa. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, vari kukwidzana navaTrump musarudzo dzemunambudzi vaJoe Biden vebato remaDemocrats, vakati America yakavambwa nechinangwa chekuda kupa munhu wose mukana wakafanira zvisinei neganda rake. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Ndino mukamishira mishonga chedu cheve chipiki, chandino kupapurai, shondo rega rega, ene ndini maikove. Nasu mishonga, chine hurukuro na vachakudzwa ngadziore. Mutungamiriri wesangano Rezinasu. Vechidiki vesangano Rezinasu, vanga vachiratidzira kuHarare, Shanu Apfuura. Vachichema-chema nenyaya yezveuori, vachibata zvekare nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tatati, ngatiunzeuka, mutungamiriri wesangano iri vachakudzwa ngadziore pachirongwa. Kutinya tunzisa kuchichi chakaita kuchwe chidita wabude na uwandu wao wachidora tizira. Kwa angazore ndi ino mkamichila mchirongo.
Maite basa nengu wa nini pachirongo wa chinyo mkuma maikowe.
Aiwa tuto tenda imi. Ndatiba senya ya takuzira ipano pachirongo. Tuzeo wa angazore chichi chakaita kuchwe chidiki lesa nganore Zinasu. Vabude ni uwandu wawo, vachindura tizira pakopa kabana Shanu Apfuura.
Chakaita kuti vadzidzi veZimbabwe National Students Union kana kuti Zinasu vabude ni uwandu, chekutanga ndingangoti ndechekuti nyika imuta kwa nyika, yakabatwa nembavha uye upfumi hwenyika hwakavandamuka. Asi handimbo ndingangoti pane pakachema mwana uya akati muri kundikuwadza nembambaira, hongu maziso eruzhinji vakaona mbambaira, asi zvakakosha kuti tizive kuti ndini kwa kukwazwa nembambaira, mbambaira dzeumavha, mbambaira dzekushaya fizi, mari dzedzidzo, mbambaira dzekushaya zvekuendesa pakunodzidza pamasaisai, imbambaira dzinokukwazwa sevazhidiki. Zvino takatora matanho ekuti isusu semwana uya regaiwo tiratidzire, tiratidzire kuti isusu hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti zviri kuitika munyika kana kuti mupfumi hwenyika zvinotiafecta, kana kuti zvinoti matambudziko atinozosangana nawo kana tiri kuzvikoro.
Sevadzidzi munosangana papi panyaya dzematongerwo enyika?
Ndingangoti sevadzidzi tisati taita vadzidzi tiri vana veZimbabwe. Vabereki vedu vamunoona mukoma maikohuri vachipiwa mari dzisingakwani, vabereki vedu vamunoona vachidzingirirwa nemapurisa mumadhorobha vachirohwa, vamiri vedu vamunoona vachishunguruzwa vachibviswa chimiro pamberi pedu isusu takatarisa sevadzidzi. Vabereki vedu mukoma maikohwe vanoshingirira, vamwe vabereki vari kushandisa nhano dzisina kunaka kuti vaburikidze vachatiendesa, asi chino nechinangwa chekuti isusu tiende kumberi. Saka hatina chingatidzimirira kuti tipindire munhau dzematongerwo enyika.
Asi vangadzore kune nyanzvi dzematongerwo enyika vane maondoro akasiyana nemi, vanoti sangano renyu riri kushandisa nemapato anopikisa mukurwisana kwavo nebato reZANU PF. Vanoendera mberi vachikukurudzirai kuti imi musapinde munyaya dzematongerwo enyika, vachiti tarisai nyaya dzedzidzo chete. Munotii nazvo izvozvo?
Kana tikapikisa tikati hakuna mabasa, tonzi taa vanhu veopposition. Tikanzi tikapikisa totaura kuti hakuna mvura yakachena, hakuna mari dzechikoro, vabereki vedu vari mumakyu, tonzi taa vanhu vanopikisa, aa vanhu vanomirira bato rinopikisa. Asi wese munhu anoona chakashata anopikisa. Saka ndinongoti kune vanhu vakadaro mukoma maikohwe, mukavaona ngavagadzirise pfungwa, tikana tikabuda pachina tichitaura zvatiri kusangana nazvo. Nekuti zvikoro zvinozvisa kuti zvinopisa tsitsi, nhano dzaakutorwa nevana kuti vazviriritire inhano dzinopisa tsitsi.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchiratidzira here, uyezve muchange muchiratidzira kusvika rini?
Isu hatingagumiri mukuratidzira. Mukuratidzira kwatiri kuita izvezvi tiri kuda kuti vabereki vedu vazive kuti nawo tinozviziva kuti chinangwa chiri pamapfudzi edu kuti tichitakure tiendese nyika kuchenani. Saka tatiri kupa tingangoti muono wekuti vadzidzi vapindire vabereki, yanguva yekuti matane. Hatisi kuzoratidzira tega, ticharatidzira senyika yeZimbabwe. Tisu students movement, vadzidzi nelabour movement, vashandi, tichapa gwaro rekuti zvakwana kune variko mbavha magororo vari kutambudza vana veZimbabwe. Saka hatisi kuzoratidzira tingo reZimbabwe National Students Union, tichatora avo vanobvumirana neshoko reshanduko, nekuti yanguva yekuti ziya reshanduko riyerere pamapfudzi, riyerere kumusana kwevana veZimbabwe.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vangadzore. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Maite basa mukoma maikohwe.
Muri weZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, muineni Michael Hove pano panepfenyuro yeStudio 7. Anokuonekai nemufaro, ndinonyu Michael Hove. Bye bye.
tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maaneru waka naka watereri ini ndini Tanonoka Wande. Mchurongwa chedu cha nasi chirukutarisa satanism. Iyo inonzi ilikuwezera shukuru mwanu munyika zakasi ya nasi ya na. Nasi tinamfundisi Dr. David Simango kuti vati taurile pamsuro pe satanism uye kuti vati pe ruzivo we mtaoko wayo nechi Kristu. Dr. Simango.
Tino tenda zvikuru baba Wande tichikwazisa vatereri vese veStudio 7. Nyaya muri kutaura pamusoro payo yesatanism inyaya inoda kuongororwa zvikuru. Chokutanga tino kuti tizive mutsao wesatanism nechikristu. Chinonzi chikristu chinoitika nokuda kwekuti munhu wagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake. Ndo chikristu ichocho. Hatimbotaura pamusoro petsika. Tsika dzakanaka dzinoitwa nevanhu hadzivakonzeri kuti vave makristu. Unogona kuita tsika dzakanaka iwe usiri mukristu. Saka kuva mukristu kugamuchira Jesu somuponesi, then munhu onzi wava mukristu. Nokuti kana waikuzoita zvakanaka wava mukristu. Unenge waikuratidza kuti uri mwana waMwari. Hauiti zvakanaka kuti uve muKristu. Unova muKristu kuti uzoita zvakanaka. Nokuti Kristu ndiye anokupa simba iroro rokuti uzokwanisa kuva mwana waMwari, ukwanise kuita zvakanaka.
Satanism chii?
Tinoziva tose kuti vanhu vese vakatadza sezvinotaurwa naPaulo kuti vose vakatadza vakasasvika pakuhwinya kwaMwari. Zvino nokuda kwokuti vanhu vakatadza, chinoitika nechekuti vanhu vanofamba muzvivi. Asi kufamba muzvivi nokutadza hakusi kureva kuti munhu musatanist. Hunhu hwedu hwokuberekwa mumbereko yezvivi, saka vanhu vachitadza. Zvino nyaya yokuti munhu uyu musatanist yakadzika kudarika kuva munhu anongorarama achingotadza nje.
Musatanisti munhu akadini?
Musatanisti munhu akatozvipira kuti inini ndinoda kushumira Satani. Vanotovaone masymbols avo kana kuti zvimicherechedzo yavo yavanoziva yavanoita mukunamata kwavo rima kana kuti iye Satani wacho. Jesu Kristu achitaura pamusoro paSatani unoti nokuti mbavha inouya kuzoba nokuuraya nokuparadza kuna John 10 verse 10. Saka vanhu vanonamata Satani vakatozvipira kuti vaite kuda kwake iye Satani. Vanofarira kudeuka kweropa, vanofarira kuparara kwezvinhu, asi vari dedicated kana kuti vakazvipira kuti tirivo kwaSatani. Vanotoone dzitembere dzavo dzavanoenda kundonamata, vanotoone nzvimbo dzavanozvipira, vanotova nehanzu dzavo dzavanopfeka, vane maitiro avanoita, vane mhiko dzavanoita. Saka chinhu chakadaro saizvozvo chakatanga manje manje about 1966 nevamwe vakatanga kuzviita vachiti isusu tatova nechechi yedu chaiyo yokwaSatani. Saka ruzhinji rwepasi rese manje kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatova nevanhu vane matemberi vanotozvipira kuti tiri masatanist. Panapa paSouth Africa inotovapo chechi yakatozvipira inotova nevanhu vari kuti tiri masatanist. Tsika dzavanhu iva vanokuda kuti vari kunamata Satani vanenge vachitokuita basa rokukurudzira zvakaipa mukunamata kwavo. Zvakafanana nokudeuka kweropa. Nokuti Bhaibheri ratiudza kuti muvengu unouya kana kuti Satani anouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndiyo ndava muchiona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoitika pasi pezuva zvakafanana namaaccident, zvakafanana nokufa kwavanhu, zvakafanana nokuparara kweropa revanhu. Ropa romunhu rinokosha zvikuru, harifaniri kungodeuka manga manga nokuda kwokuti ko munhu wakasikwa nomufananidzo waMwari. Saka nokuda kwokuti Satani muvengi waMwari manje anofarira zvinhu zvakadaro zvokuti zvakaitwa naMwari zviparare. Saka masatanisti anozvipira kuti vamire vachitonamata iye muurai Satani, vachitoitawo kutoitawo mukunamata murima, vachitoonekana nemweya yakaipa saizvozvo. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, ndo chinonzi musatanisti. Hazvii kureva kuti kana munhu angotadza otonzwa kuti wamusatanisti. Ayo, ava vanhu vakatozvipira ende boka racho riri kutoenderera mberi pasi rese richida kutoti rikure kuitira kuti vanhu vazhinji vazvipire kuna Satani.
Tinotenda mufundisi Dr. David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvekare zvondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo akanaka.
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu anokuonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City burari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.